Mazuva ano ndofunga munoona upenyu huriko ndiwe madamba refu, asi sina nguva zvekare kune masingles. Kunova iko kwakatangira recording industry kuti yaiburisa tumasingles, saka tichaita misanganiswa yezvakawanda wanda, but tine zvakawanda zviri mu 2019 izvo.
Kana vanhu vangu vanoda mwanesa rangu vakati nini sa tasiye sakaii vakataka chiso changu vakana mata ipapo ndiri kudenga sanza kuchema kwavo ichapodza nyika yavo ichavarekerera ichapodza nyika yavo ichavarekerera.
Pane dzimwe dzaakutotsikiswa here kana kuti zviri kufamba sei?
Dzimwe dziri kutsikiswa, dzimwe dzakatsikiswa kare nedzimwe dzichatsikiswa. Nokuti kakuimba chinhu chokutumwa kaichi tinova basa redu chairo ratinonyatso kutoraramira, saka kana tichizviita tinotoita nechido chedu nesimba redu redu, saka dzimwe dzichange dzakawanda nekuti basa richipo.
Tikona kuti munyika mune maita dambudziko repiracy, muri kuzvifambisawo sei kuti murambe muchikwanisa kunge muri muindustry yekuimba?
Tiri kuedzawo kungokuimbresa zviripo, zvakafanana nezvedande mutande zveintaneti netechnology dziriko. Asiwo approach inoshandiswa muzvinhu kazhinji zvakada kufanana nezvinotengeseranwa ndezvekuti you sell a product that also matches what's in the community. Saka in this part of the world we still have a clientele that is driving motors dzinobva kuJapan, dzimwe dzacho dzinenge dzichirira maCD. Vazhinji vanofunga kuti tikavaudza kuti maCD achiri kukosha vanofunga kuti takasaririra. Hatina kumbosaririra, but vatinobikira music ndiye anofanira kutiudza kuti tiri kumupa music iri pai. Saka kazhinji kana vaindi vekuZimbabwe kuno kunyanya pavanotaura nezvepiracy unobva zvichinzi makasaririra kosei musiri kuita zvinoita vamwe. Aivaka anoteerera music yedu haasati aitawo zvinoita vamwe zvacho izvozvo, achiri kumbofambawo nemotikari inorira maCD. Saka ndiye ari kuti ndinodawo maCD. Saka tiri kuedza zvese kuti tinge tichisimudza zvikero zvedu tichipinda muglobal village where they are using the internet as the main platform, but piracy kukabande kacho kanodawo zvemaCD, yes, it is destroying the hopes of many musicians.
Tombowo tarisawo idzo nyaya dzedzimbo dzechitendero. Imi ndimi mane nguva yakati rebei muchirova musambo iwoyu, uchiri kutambirwa zvakanaka here uye muri kuonawo sei vamwe vechidiki vari kuuyawa?
Musambo wenziyo dzechitendero wanga une kadisadvantage pamazuva awo ekutanga, but wakasimudzwa kuti upinde mumainstream music. Kubva pavakapinda mumainstream music imomo waakutambidzanawo Limelight nemimwe misambo inenge ichimuka. Ukada kutarisa in the past 6 to 8 years, yes, we have been warming up to a new style, an indigenous kind of reggae, you know, Zim dancehall. Kana chino chichiuya chine zvachinoitawo kuvanhu vanenge varipo. Zvakafanana nemuenzi munyowani akasvika tinombopawo attention kwaari, but gospel music, though music is the music that is going to last and it's going to get into eternity. Dropa yaka nakira kana kushatira kushamarari. Gospel music inoenda beyond the grave. Saka haisi music ichaoneka.
Thank you.